This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, mbudzi 27, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Ndeni wenyu Jonga Kandemiri ndichiti zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova miriri weparamende muSt Mary's vaJob Scala veMDCT vanoti vadaidzwa zvakare nemapurisa ekuLaw and Order Section zvine chekuita nenyaya dzekupumana uroyi kuri kuitika mubato reZANU-PF.
Mhuri yekwamujuru inoti iri kuronga kuita musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavazivise kuti havasi kufara nekunyombwa uye kushungurudzwa kuri kuitwa amai Joyce Mujuru nevamwe vakuru veZANU-PF vanosanganisira amai Mugabe.
Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vakabatwa chibharo kubva munandira kusvika muna Gumiguri gore rino.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vaimbova miriri weparamende muSt Mary's vaJob Scala veMDCT vanoti vadaidzwa zvakare nemapurisa ekuLaw and Order Section. VaScala avo vakachengetedzwa nemapurisa nezuro kwemaawa 16 vanoti nezuro vakaswera vachibvunzurudzwa zvine chekuita nemusangano unonzi nemapurisa waironga zvekuda kupfuudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaScala vanoti mashoko anonzi akatapwa pamusangano uyu haatombonzwike zvachose uye vari kuramba kuti havana kumboita musangano nevanhu veZANU-PF. VaScala vanotiwo nezuro mapurisa akavaratidza nyaya yakaburitswa neSunday Mail vachiti humwe humbowo hwavainahwo hwekuvaroverera. Chris Gande weStudio 7 abata VaScala kuti tidzwe zviri kuitika.
Nezuro ndakati ndichisvika paborder post mangwanani na 5 o'clock dzamangwanani ndichibva kunyika yeSouth Africa, ndakati ndichida kudhindisa passport rangu ndakabva ndataurirwa ipapo kuti vaskala tatokusungai manga muchitsvakwa muno nemhosva dzamakapara munomo. Saka vakabva vanditora vakati uya seri kwekaunda, ndokwandakapinda ikoko nokuwana kune maCIO matatu. Saka vakandishungurudza ipapo paborder kwemaawa anokwana kuita mana vachingobvunza zvisina nenhando kuti inimi tiri kunzwa kuti muri kuronga kuda kuchetera vamwe vakapandukirana na President Mugabe kuZANU-PF kuti mubatane nawo mubvise vaMugabe pachigaro. Zviri kufamba sei? Saka tapedza nguva yakati kuti vachindinetsa nokundishungurudza ipapo paby the bridge border post kwakazouya nhare yakabva kuHarare yakanzi kana VaScala mabata koko huyai navo kuLaw and Order kuHarare. Ndakanoshurudzwa nokubvunza mibvunzo nhando kuLaw and Order Section uku zvichibvunzwa zvichinzi vane chiaudio recording chavangava nacho chisingambonzipi kana nzwi rimwe zvaro, chinongova nemaungira nokuzhozha pachingobva nokungobuda kuti kororokororo pasina kana chinhu chimwe changa chinzikwa muaudio recording iyoyo.
Tiri kunzwa kuti hanzi vakutumirai mashoko ekuti vari kuda kutaura nemizwe, mungatiudza kuti chichi kuti
ndato receive runhare izvozvi maminute anokwana kuita mashanu apfuura ichibva kuna chief superintendent Makodza vepa Law and Order vati vanga vachida kuti ndiende kuLaw and Order izvozvi, asi nokuti ndino urombo kuti handisi muHarare ndainanga ndaende ukoko. Saka ndazotenderana kuti tozoonana navo mangwanani nguva dza 9 o'clock mangwanani kuti tizwe kuti zvaanoda ndezvipi.
Avo vanga vari vaJob Scala nengu MDCT vachitaura na Chris Gande weStudio 7 vari parunare muGweru.
Voice of America, VOA. Central Committee yebato rezanu PF iri kutarisirwa kusangana svondo rinouya kuti izeye nyaya yekuvandudza bumbiro remitemo kuitira kuti mutungamiri webato apiwe masimba ekudoma vatevedzeri vake vaviri uye sachigaro webato. Politburo yezanu PF yakatosangana ikatenderana kuti bumbiro iri rivandudzwe. Kuwandudzwa kwebumbiro kuchasiya mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevanonzi vari kuvatsigira vari pamhene. Vechikwata chiri kunetsana naamai Mujuru chiri kunzi chiri kutsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa vari kuti bumbiro ngarichinjwe kuitira kuti kutira kupedza kunetsana panyaya yekuti ndiani achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe.
Asi vamwe vari kuti kuvandudzwa kuri kuitwa bumbiro iri hakusi pamutemo. Bato iri riri kuita Congress muHarare kutanga svondo rinouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinowanzomirira vaMugabe vaTerence Hussein avo vati vaMugabe nevamwe vavo havasi kutyora bumbiro remitemo sezviri kutaurwa nevamwe vanhu.
Handiwirirani nazvo. VaMugabe vari gweta guru munyika muno vakatora degree ravo kuDara Stereke. VaMugabe vanofarira mutemo Stereke and hapana anokwanisa kunongedzera kana kuhighlight apa vakambotyora mutemo. Zvavanoda zvizhinji zvakasimba ndezvekuti vanhu vatedzere mutemo and ndozvavari kuita.
Asika vaHussein apa vamwe vari kuti pane mitemo iri mubumbiro rezanu PF nezviga zvinofanira kutedzerwa kana kuti aya tingati maprocedure zvimwe zvinotoda kana mwedzi mitatu kuti zvinge zvichiitwa, asi apa zvinhu zvaangoitwa nechimbi chimbi.
Hongu zviri kuitwa nekukasira nekuti zvinhu zvoda kugadziriswa muchimbi chimbi. Asi handione kuti pane problem ipapo.
Mati vaMugabe munhu anoda kuteera mutemo vaHussein, asi tiri kuona ka mamwe masachigaro achidzingwa nevanhu vasitombori mumakomiti anofanira kunge achivadzinga tichitarisa zvakaitika kunana maShonaland East uko.
Riwirirane nazvo. Zviri kuitika mayouth wongu mayouth munovaziva vane noise yakati one day. Ndo vanotungamira vachingotaura mademocratic rights avo ekuti munhu uyu hatisi kumufarira. Zvinozoitika kumaprovinces, komiti yeprovincial committee yacho inobva yagara pasi yotaura yowirirana kuti munhu uyu hatichamude. Zviya vanobva vati takupasa vote yeno confidence yemunhu wacho. Munhu wacho obva abviswa. Nyaya yacho inobva yaendeswa kupi? Kupolitburo kuti vawirirane kana kuti varivese decision iyoyo.
Gweta rinowanzomirira vaMugabe vaTerence Hussein vari parunare muHarare. Asi gweta uye vachidzidzisa mutemo paKent University Dr. Alex Magaisa vati zvimwe zviri kuitwa mukuvandudza bumbiro rezanu PF kutyora mutemo webato iri.
Munoona izvi ndezvemabato. Mabato anoita zvinhu zvavo zvakasiyana siyana. Sasekuverenga kwandaita bumbiro ravo remutemo rezanu PF rine matanho anofanira kuti atorwe kuti vazosvika pakuchinja bumbiro ravo remutemo. Matanho aya anoenda pane nguva dzinofanira kuti dzizadzikiswe. Sekuona kwangu hadzisi nguva dzekuti dzichakwanisa kuti dzizadzikiswe sezvo Congress yavo iriko next week. Saka maonero angu ndeyekuti vanenge vatozvitarisa kuzvibvisa kuti hazvina basa izvozvo. Chinongonetsa hacho ndechekuti zvinhu zvavo zvezanu hapana munhu angati vasaite kana kuti vaite. Asi tinongoona kuti isu zviri pakuongorora kuti kana vachikwanisa kudaro kubumbiro ravo kwokuzoti pamutemo yenyika imwe wemutemo zvavo isinei navo isinei nebato ravo vanokwanisa kungokusaita tarikano nadzo kuti havana basa nazvo. Saka zvinhu zvekuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vapote vachichera ndo ruling party iripo iyi ndozvavanokwanisa kuita mutemo yatinoti rule of law iyai ndo panopedzisira ponetsa zvino.
Asi semaonero enyu mai Mujuru vangakwanise here kuti vaende kudare vachigunun'una kuti zvinhu hazvisi kuitwa nemazvo vachibudirira?
Mukatarisa pamutemo chaipo pamatanho anofanira kuti atorwe chiripo ndechekuti icho matanho aya anenge apaita manyamamire nerongo apa hazvina kumira zvakanaka. Saka vanogona kuti vane kodzero yekuti vaende kudare kuti vanochema chema kuti aiwa papotswa apa. Asika uku kutaura kwekuti zvepamutemo chete munofanira kuti mutarise inyaya dzepolitics ndedzematongerwo enyika idzi. Pane zvinhu zvakawanda zviripo zvavanofanira kuongorora, zvinhu zvakasanganisira nekuti pane kwazvinovasvitsa here.
Gweta uye vachidzidzisa mutemo paKent University Dr. Alex Magaisa vari parunare kuKent muBritain. zvichakadaro vaJoe Mujuru, mukoma wamushakabvu General Solomon Mujuru, murume waamai Joyce Mujuru, avo vakafa mutsaona yemoto muna 2011, vanoti vari kuronga kuita musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavazivise kuti havasi kufara nekunyombwa uye kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa amai Mujuru nevamwe vakuru veZANU PF vanosanganisira amai Grace Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vaJoe Mujuru kuti tinzwe zvavafuratidza mwoyo.
Haisi ZANU PF iri kubata vamai Mujuru zvamuri kunzwa zvese izvi, asi kuti kune vanhu gurupu yakasarudzana kuti inofanira kubata mai Mujuru nemutoo wavari kuita nawo iwoyo. Nokuti ZANU PF haisiyo iri kuita izvozvo, maindividuals vari kuita izvi. And the president iwo pachezvavo havana kumbotaura even one single word vachibata mai Mujuru muto wakaita saiwoyo. Saka haisi ZANU PF vanhu vakazvisharudza kuti vanoda kubata mai Mujuru nomuto wavari kuvabata nawo.
Saka muri kuti vamugabe havana mhosva apa?
Vamugabe problem chaiyo chaiyo yekuti tinongedzere kuti vamugabe ane mhosva apa, havana.
Asika hazvina kutangira mumba mavo here vamugabe, nekuti amai Grace Mugabe ndo vakatanga karwiyoro?
Vamwe vakadzi vane musikano wavo kuti vanongobuda vonoita zvisina rangano revarume vavo. Tinozviziva izvozvo mudzimba dzedu zvisina izvozvo, hazvingabatanidzwi murume naizvozvo.
Saka pane urongwa here hwemhuri yenyu hwekuti munge muchitaura naivo vamugabe muchivaratidzawo kuti muri kunyunyuta nezviri kuitika izvi?
Isi ndochokwadi, ndine tene hama 7 nemaloya anokwana 8 vatiri kuda kuti izotibatane. Tinoona president kuti aiwa zvinhu dai vanhu vataurirwa kuti vataure zvinhu zvavo vari mumba.
Mukoma wamushakabvu General Solomon Mujuru vaJoe Mujuru vange vari parunare kuGoromodzi. Tichaenderera mberi nehurukuro yedu navo mangwana.
Chitsama chevaimbo yevarwiri vehondo yerusununguko vana Mujibha navana Chimbwido mubato reZANU PF nhasi vapinda mumigwagwa yeguta reMutare vachiratidzira uye kutsigira kudzingwa kana kumiswa mabasa kwenhengo dzemubato iri, idzo dziri kupomerwa mhosva yekuda kupfuudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu wenhauloida mwoyo anotipa nyaya iyi.
Nhengo dzeZANU PF dzinonzi dziri kutsigira gurukota rezvemutemo vaEmerson Mnangagwa dzaratidzira dzichiimba nziyo dzemuhondo dzichinyomba vamwe vatungamiriri vebato iri. Vanga vachinyombwa vanosanganisira munyori wezvekufambiswa kwemabasa Vadidimasi Mutasa, mutevedzeri wegurukota rezvemhando dzemoto vamunacho Mutezo, Nhengo yeMasvingo vadzikamai Mavhaire vatendaisa vanhu vedunhu reHarare vaareika ukonde avo vakabviswa zasachigaro wedunhu reMashonaland East, mumiriri wechipinge South mudariri paramende vaEnoch Porosingazi nevamwevo. Vese ava vari kupomerwa nechikwata chiri kutsigira vamunangagwa mhosva yekushanda nevavengi mukuda kubvisa vamugabe pachigaro nechisimba. Vanhu ava vanonzi vari kutsigira chikwata chinonzi chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Vachangobva kusarudzwa kuti vatungamirire chipoka chevaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vaKrisi Mutsvangwa, avo vakatsiva vaJavulani Sivanda, vanyomba zvikuru dzimwe nhengo dzebato reZANU PF dzinofungirwa kuti dziri kushanda naamai Mujuru buda kubvuta masimba ava Mugabe. VaMutsvangwa vanoti zvichitevera kudzingwa mubato kwevose vaiva kudivi rinotsigira vamutasana amai Mujuru, bato rave mumaoko evanhu chaivo.
Asi kunoku kune vanhu muri raiti kana president vanofara nemi.
VaMutsvangwa vanoti kupindira kwakaita amai Mugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kwakapa shanduko zhinji mukugadzirisa mamiriro ebato reZANU PF uye nenyika nechinangwa chekugadzirisa zvinhu zvavati zvange zvaminama mubato.
Kupindira kwaita maigresi mugabe mupati. Tiri kutsvaira kuti nyunza tidzidza mupati. Hapana tichatimaisa.
Vakabviswa pachigaro chasachigaro weManicaland vaJohn Mvundura vanoti havana nguva yekupedza vachitaura nezvaitika mamutare nhasi. Vamutasa havana kubatika kuti tinzwe divi ravo. Makakatanwa ari muzano PF arikutarisirwa kupera pakongresi ichatanga svondo rinouya, apo vamugabe vari kutarisirwa kupiwa masimba ekudoma vanhu vavanoda kushanda navo. Izvi zvinoreva kuti kongresi yezano PF haichaitwe sarudzo zvichitevera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yebato iri. Izvi zvinotevera kushayiswa mukana kwaamai Mujuru nevatsigiri vavo vakawanda kupinda mucentral committee yezano PF. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loeda Moyo.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vakabatwa chibharo kubva munandira kusvika muna gumi guru gore rino. Nepamusana pekuti dambudziko iri riri kuramba richikura, hurumende inoti yave kuronga kuisa mitongo yakaomarara inosanganisira kugara mujeri kweupenyu hwose kuvanhu vanobata vamwe chibharo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezvemadzimai nebudiriro muzvare opa muchinguri, apo vange vari kuparura urongwa hwemazuva 16 hwekucherechedza kushungurudzana pakati pemadzimai nevanhurume, kana kuti gender based violence. Muzvare muchinguri vati hurumende iri kushushikana zvikuru nekuwanda kuri kuita kushungurudzana zvikuru sei kubatwa kwevanhu chibharo. Vati izvi zviri kuitika nekuti mitongo inopiwa vanobata chibharo yakareruka. Vati vane urongwa hwekuvandudza mitemo yevanhu vanobata chibharo vana vari pasi pemakore 10 kuitira kuti vagare mujeri kweupenyu hwese. Vatiwo vanobatawo chibharo vachiziva kuti vane HIV vanofanirawo kugara mujeri kweupenyu hwese. Vatiwo zvinosuisa kuti vazhinji vari kubatwa chibharo vari kubatirwa mudzimba. Vakati izvi zvinoreva kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka patsika dzedu dzechivanhu. Vati zvakakosha kuti vana baba mudzimba vachengetedze mhuri dzavo, kwete kudzishungurudza nekubata vana chibharo.
Mumba baba ngawe baba unokuzwa nemabasa. Haunganzi baba iwe uri baba unobhinya mwana wako. Haukodzeri kuita baba. And Mwari wakatotadza kukupa wana. Baya akakusiya usina wana. Nyika dzakaita wana Britain. Wanotobaya Jackson wakatoziwa kuti uri bhinya unorepa. Wanokubaya Jackson for 5 years kuti zvi usafunge sexual appetite imopere.
Mukuru werimwe sangano rinoshanda nemadzimai anenge ashungurudzwa remusasa project, amaineti Musanhu, vatiwo zvinosuisa kuti mabhinya awanda mudzimba, uye sangano ravo ratove nedzimba dzekuchengetedza vanenge vabhinywa kana kushungurudzwa sezvo kumba kwavo kunenge kusagarike. Vati nyaya yekubatwa chibharo kwemadzimai nevana vadiki yanetsa munyika, uye zvave kutoda kuti vanhu vashande pamwe mukupedza dambudziko iri.
Chimwe chikuru ndechekuti even as we talk about safe shelters, safe spaces, we have to break the culture of silence. Tinoda kuti vanhu vakwanise kutaura nezvazvo. Nokuti vazhinji akangosumuka akataura kuti ndakabatwa chibharo, hee wanga wakapfeka chii? Mwana ane 2 years anopfeka chii? Kana takuona mapamba tichiona makumbo ari mupamba, tatorasika senyika. Madzimai tiri kukudza vana vedu sei?
Amai Musanhu vatiwo matare edzimhosva pamwe nemapurisa vanofanira kutora nyaya idzi zvakadzama, vachiti pari zvino vanobata chibharo vari kupiwa mitongo yakareruka. Vatiwo dzimwe nguva mapurisa haana rubatsiro rwaanopa kune vanenge vabhinywa kana kushungurudzwa.
Saka madzimai echipurisa, chandinoziva ndechekuti kana mabvisa mainifomu takangofanana. Tinongokumbirawo kuti zvamunoziva zviya pakurema pokuita mudzimai, Ngamu zvitarise kana makatarisa mudzimai anoya nemwana abatwa chibharo. Ina ndifunga kuti mainifomu makango mapfeka ndeyekuti mutichengetedze. Kana makuti tinotora isu vatirova kuambo ndirova sei kana ndaigona kuuya naye.
Vatiwo vedzisvondo vanofanira kushanda nevamwe mukupedza dambudziko iri vachiti kana mudzisvondo macho vanhu vave kubatwa chibharo. Mukuru wemadzishe munyika vaFortune Charumbira vatiwo nyaya dzekubatwa chibharo dziri kuwanda nekuti mitengo inopiwa mabhinya yakareruka zvikuru. Vati mabhinya anofanira kupiwa mitongo yakaoma uye kunze kwaizvozvo vanenge vabhinywa vanofanirawo kuripwa. Mazuva echirongwa che 16 days of activism against gender based violence anocherechedzwa gore rega rega pasi rose kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita senzira yekurudzira dzihurumende nemasangano akasiyana siyana kupedza mhirizhonga pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Katerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nedanho rakatorwa nebazi rezvedzidzo rekuti zvikoro maguta eHarare neBulawayo zvivharwe nhasi. MuHarare muri kutarisirwa kuitwa musangano mukuru weCongress yebato reZANU-PF kubva nemusi wechipiri, kuchitiwo kuBulawayo kuri kutarisirwawo kuitwa mitambo yevechidiki. Munyori mukuru wesangano repTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vakashamiswa nechitatu kunzwa nezvegwaro reziviso rakanyorwa nemunyori webazi redzidzo Dr. Sylvia Utete Masa. Ndinodzokorora Dr. Sylvia Utete Masanga, iro ravanoti rakazopinda muzvikoro nezuro. VaMajongwe vanoti danho rakatorwa nehurumende richakanganisa kumakwa kwebvunzo pamwe nekugadzirirwa kwemagwaro nevarairidzi. Vanotiwo izvi zvinokanganisa kana vabereki vakawanda vanga vasina kutarisira kuti vachange vanotora vana vanenge vari kumaboarding mumaguta aya. Zvikoro nyika yose zviri kutarisirwa kuvharwa nemusi wechina svondo rinouya. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMajongwe.
Chiripo ndechekuti tese tanga tichizviziva kuti kune mayouth games. Tese tanga tichiziva kuti ZANU-PF ine Congress. Asi chinozotinetsa ndechekuti tinozotofuma tichizvanzi zvikoro zvanzi zvivharwe. Ende zvinobva zvakanganisa zvinhu zvakawanda muzvikoro. Zvakuita kunge zvikoro mabhawa kana kuti manight club, yekuti mapurisa anongosvika kuti chibudai nguva yakwana tiendai kudzimba. Iye zvinezvi matita anofanira kuburitsa mareports, anofanira kutatari maresults evana kuti vanawane mareports vagouya gore rinouya vachiziva kuti vakapefoma zvakadii. Zvinhu izvozvo zvakatwa panzira.
Imi maziviswa riini nehurumende pamusoro pedanho irori rekuti zvikoro zvivharwe nhasi?
Sekira iri rakapinda muzvikoro musi wechitatu zvichinzi zvikoro zviri kubvarwa Friday. Kureva izvo kuti vakapuwa 48-hour notice. Ndinova zvinhu zvakatotishamisawo kuti ko ministry inotadza neiko kutaura nemastakeholder. Vangava vabereki, vangava ishuma trade union. Nekuti varairidzi vanenge vakubvunza mibvunzo kwatiri isusu tisina mhinduro dzekuvapa. Nepamusoro pekuti zvikoro zvinhu zvavharwa kudai, pane purosesi imwe iri kutoitika musheratoni izvozvi yecurriculum review. Zvinoreva kuti basa racho rabva rawanda kamwe chete pasina tsanangudzo, pasina gadziriro. Zvoreva izvo kuti yaita kunge inight club here inongonzi nhasi chivharai nekuti hapana mvura. Kana kuti chiitai chakati nekuti magetsi aenda.
Zvii zvamungati zvakanganiswa nechiziviso ichocho chekuti zvikoro zvinge zvichivharwa nhasi?
Chekutanga ndechekuti vana veHarare vacho vachakombanzetwa sei. Nekuti tinozviziva zvakare kuti vana vanga vari chidzidza mumaold classes egore rapera vanga vasinga nyori maexams vakaafectwa futi nejuly 31 election iya pakaita 9 days dzatakakurudzwa kuvhara chikoro tapinda futi mukechipiri chekuti vabereki vane vana vari mumabhodhin vemuharare nemubulawayo vachakombanzetwa here mari yavo yechikafu neyekugara yavaifanira kunge yai vana vachidzidza vari pazvikoro zvavo.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinoreva budget rakaturwa muParamende nezuro re $4.1 billion negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambangozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Yekutanga inoti, makadii jonga, ndokumbirawo mundi mhoresero baba vangu kwaCox kuchegutu. Ndini Gibson Johnny kukwekwe.
Mumwe anoti, jonga na bule makadii verengaiwo tsamba yangu kuno kwaMutasa takuwara nezuva mvura haisi kunaya. Mwari tibatsireiwo ndini Jose Mutasa Central.
Mumwe anoti, varume ini ndinoti pamberi nebasa renyu rekutudza news dzechokwadi. Tabaiwa nenews dzemamedia ari Partisan to Zanu PF. Pamberi nedimbare boys pamwe chete nechikwata chekuSpain cheBarcelona. Mundikwezirawo mukoma wangu ari kuSouth Africa kuMiddelburg. Baba namunashe Ndlela. Ndini Nomo Ndlela kumberengwa kwaNgungumbane.
Imwe inotiwo tinotenda nenhau dzamunotipa Blessing naJonga. Rambai muchitiudza zviri kuitika munyika medu nekuti nyika yedu yarerekera kumawere. Ukaona bato riri kutonga rave kupandukirana. Zvinotyisa izvi. Rambai makadaro vakomana. Ndini Blessing Nyarugwe kuMount Darwin.
Mumwe anoti, hai timu yeStudio 7 kuno takuvara nenhamo chete. Asi izvi zvoitika muZimbabwe ndonguva yekupedzisira chokwadi hama dzangu. Ndikumbira mundimhoreserawo baba namai vangu vari kuGuruwe, baba namai Chikonyora mubhuku rakufa, pamwe nevanin'ina vangu vaviri kuda kwashe nano rest tafi renyika. Ndouya muHarare ndinoti kuhama neshamwari bhora mberi chete, takutosvika wani musaneta materu apedyo, wenyu rutendo tafi renyika kuWaterfalls.
Imwe inoti makadi ndinoitwawo vamashizha. Ndinoshanda kuRhodes, vanhu vandinotungamira havasi kutambira pei. Vava ne 9 months kuMashonaland East Province kuDepartment of Roads. Kana muchida kunzwa zvizhinji, fonai ipapa, tichaedza kuvafonera handitijonga.
Ndizvo zvichaizvo, tinzwe zvavari kutaura. Vamwe vanoti, makadii timu yose paStudio 7, ndiri kushushikana zvikuru nekusaverengwawo kwetsamba dzangu. Asi ndiri kutumira pa wrong number here. Zvisinei, ndiri kuda kunyevera vana veZimbabwe kuti kana vachida zveshanduko yechokwadi ngavasiyane nana biti navanxube chavo kungotsvaka kudivida mavotes. Please ngwarai hama dzangu, vatsvangirai ndizvo. Munyore hanakisa zita rake.
Pfungwa dzake wedzo. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Vadikani, tinokutendai netsambambozha dzabanyora. Tinoti rambai muchitumira tsambambozha dzenyu kuStudio 7, muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira kunzwa imi vateereri.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vaimbova mumiriri weParamende muSt Mary's vaJob Scala veMDCT vanoti vadaidzwa zvakare nemapurisa ekulaw and order section zvine chekuita nenyaya dzekupumana uroyi kuri kuitika muZanu PF.
Mhuri yekwaMujuru inoti iri kuronga kuita musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavazivise kuti havasi kufara nekunyombwa uye kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa amai Joyce Mujuru nevamwe vakuru vakuru vemuZanu PF vanosanganisira amai Grace Mugabe.
Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vakabatwa chibharo kubva muna ndira kusvika muna gumi guru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira naChris Kande.